Vachitaura kumzinda West State House Marare nasi, mushure mekusainira na zvibvumirano zvisere nemutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika yeBelarus yabatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzezvekurima uye vacharamba vachitsvaka rubatsiro mune zvimwe zvunhu zvakaita sezvezvicherwa nekugadzirwa kwezvunhu. VaMnangagwa vatiwo Belarus seZimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi.
The two countries are victims of sanctions from the West.
Ikambiri dzinoti Zimbabwe neBelarus dziri pazvirango zveupfumi.
Izvi zvatsinirwawo navaLukashenko vatiwo vacharamba vachiita mubatira pamwe neZimbabwe vachiti Zimbabwe iri pazvirango zveupfumi nekuti yakaramba kudzvinyirirwa munyaya yezviwanikwa zvayo.
It was because of the decision of your country to take control over your natural resources that the Western countries, including the United States, imposed the sanctions on Zimbabwe.
Inye kuti makazvipira kuzvitonga pazviwanikwa zvenyu, izvi ndizvo zvakaita kuti nyika dzekumavirira kusanganisira America vaise zvirango.
Asi nyika dzakaita seAmerica nedziri mugungano reEuropean Union dzakatemera vatungamiriri venyika mbira vazvirango vanoti vanotyora kodzero dzevanhu nekubirira sarudzo. Asi vachitaura nezvesarudzo, vaMnangagwa vati nyika ino ine utongo hwejekerere uye inogaroita sarudzo sezvinotarisirwa.
Since 1980, when we got our independence, and the ruling party, ZANU-PF, has been winning all these elections, and they shall continue winning them.
Mushure memakore mashanu ega tinoenda kusarudzo kubva gore ra 1980. Bato riri kutonga reZANU-PF ndiro ranga richingokunda musarudzo uye richaramba richikunda.
Vatiwo vari kutarisira kuti sarudzo dzitwe muna chikunguru wegore rino. Asi mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOstello Siziva vati:
kana machedzera sarudzo zvavari kutaura kuti vari kutarisira kuwina, isu tinoziva tiri kutarisira kukunda zvine mutsindo. Kana sarudzo zvaita zviri pamutemo, kana tateedzera bumiro remutemo nemitemo yese iri panyika kuti election ive free and fair, kana tawina koitwa political tolerance, vaMnangagwa varipo opposition, vachamisa varipo vari mutungamiri wenyika, toshanda navo tichivaratidza kuti demokrasi inoreva kuti tinofanira kurespekta nekukurudzira mapato anopikisa, nekuti vaMnangagwa kwane ZANU kana va opposition murumende yavachamisa vanenge vachibvumidzwa kudemonstrator.
VaMnangagwa vatiwo rubatsiro ruri kubva kuBelarus ruri kubatsira Zimbabwe zvikuru.
We now wish to further this cooperation to extend to other aspects of the economy like our mining sector and our tourism.
Atotanga kubatsirika munyaya dzekurima nekuda kweBelarus, saka toda kuti mushandira pamwe uyu ubatsirewo mukuvandudza upfumi hwedu kuburikidza mune zvezvicherwa nekushanyirwa.
VaLukashenko vati vashanyira Zimbabwe nedonzvo rekusimudzira upfumi hwayo. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Magu vati vaLukashenko vari kutsvaga mukana wokuvandudza upfumi hwenyika yavo.
Munhu ari kutsvaga mikana yekuvandudza upfumi hwenyika yake yeBelarus, kutsvaga maminerals, kutsvaga mikana yekuinvesta, kungava kuri kutengesa zvinhu zvavanogadzira zvekurima uye nezvezvicherwa. Saka chinenge chichida kuti chiitwe ndechekuti hurumende yeZimbabwe inge iine plan ine ruzivo rweBelarus kuti ndezvipi zvavanokwanisawo kuwana kuBelarus beyond maslogan nemapress statement.
Vatungamiriri vaviri avanyorerana zvibvumirano zvisere nhasi. Zvimwe zvezvibvumirano zvanyorerwana pasi zvinosanganisira kushandira pamwe chete kweguta reHarare neMinsk, chibvumirano chekuti Zimbabwe ichatengesirwa matarakita pamwe nezvekukohwesa, kuti Belarus ichatengesera pamwe nekubatsira kuvaka zvekuchengetera zvikohwewa nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.